Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri ndira 3/2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Urongwa hwanga huripo ndokuti vakanga vakuva bateri vamushore vakanzi nekanzuro vambobira kusvika nyaya yapera kumatare ezinhosva kunovakuno vako yakasumwa ndo zvakanga zvaitika nguva pandanga ndakarembedzwa paya paya ndakasasema ndobatira kuzeya nenyaya iyoyo.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti havasati vapirwa nyaya yekuti vanofanira kutumira mazita evanhu vanotora chigaro chemunyori weguta ndira asati apera sezviri kutaurwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevhia Kasukuwere. Nhasi tiri kutarisa chirongwa cheCommand Agriculture kuti chinoshanda here mukumutsiridza upfumi hwenyika. National AIDS Council inoti nyaya yekuda kuvarairwa mukurwisana nechirwere cheHIV AIDS inogona kudzosera kumashure nyaya yekurwisa denda iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya kunetsana muguta reHarare pakati pegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevhia Kasukuwere nameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni inenge iri kuenderera mberi mugore rino zvakare. VaKasukuwere vanoti kanzuru pakupera kwemwedzi uno inofanira kunge yava pamazita evanhu vainoda kuti vaite vanyori veguta kana kuti vachatora matano kana kuti vachatora matano avasina kuda kutaura. Asi vaManyenyeni vari kuimbawo rumwe rwiyo pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7 uye atanga nekuvabvunza kuti vakaudzwa here nezvenyaya iyi.
Ndikutonzwa kubva kwamuri nyaya yamunotaura yekueadline yamunotaura ndikutonzwa kubva kwamuri handina chanda ndinanzwa kuna anyone.
Asi imi sekanzuru pane zvamanga muchiitawo here kuedza kuti munge muchizadzikisa icho chinzvimbo ichochi?
Urongwa hwanga huripo ndokuti vakanga vakuva bateri vamushore vakanzi nekanzuro vambomira kusvika nyaya yapera kumatare ezinhosva kunovakuno vako yakasumwa ndo zvakanga zvaitika nguva pandanga ndakarembedzwa paya paya ndakasasema ndobatira kugumira nenyaya iyoyo. Kumatare ezinhosva sekuziva kwangu hakuna chati chabuda.
Saka tingati kanzuro yakangomirira kuti itange yanzwa zviri kubva kumatare.
Pane nhau yavati vanguti vati ndingangoti kanzuro yakasungwa maoko nekuti nyaya iri pasi kumatare ezinhosva.
Tochimbotarisawo nyaya dzimwe dziri kunetsa muguta umu. Totanga nenyaya yemigwagwa. Zviri kufamba sei? Vanhu vakawanda vari kuti manyanya makomba mutara umu.
Kana vari kuti manyanya makomba vari kutaura chokwadi, ini ndinotenderera guta rese ndichiona zviri kuitika. Chokwadi ndechekuti migwagwa yedu haichatombofambika.
Chii chiri kukonzera kuti zvidai? Ukama hwenyu hwakamira sei nezinara?
Ukama hwedu hauna kumira zvakanaka. Tinomhorisana, tinotsekererana. Asi ukama hwedu chaihwo ndehwekuti ivo vanofanira kuburitsa mari yavanotipa kuitira kuti tikwanise kugadzira migwagwa. Kana vasingatipe mari idzodzo tose vane matambudziko maviri. Isu tiri kutanga tiri kuti aiwa tinoti izvi tazvitadza inini vacho vane mari yacho yemitero yedzimotokari tigadzirai migwagwa nekuti kune homwe ndokune basa.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachitaura parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanorwira kuchengetedzwa kwemhuka vaJohnny Rodriguez vesangano reZimbabwe Conservation Task Force vanoti vanotambira nemufaro danho rakatorwa nenyika yeChina rekumisa kutengeswa kwenyanga dzenzou nezvipembere panopera gore rino ra2017. Varodriguez vanoti danho iri rakabudirira richabatsira mukuchengetedzwa kwenzou nezvipembere zvemunyika izvo richazoita kuti nyika iwane mari kuburikidza nekushanyirwa. China yakazivisa kuti ichatora danho rokumisa kutengeswa kwenyanga idzi zvishoma nezvishoma ichitanga nekutora matano muna kurume wegore rino. Nyika inotiwo vanochengetedza mitemo vacharamba vachitora matano yekuona kuti mwena yose inopinza pamwe nekutengesa nyanga zvisiri pamutemo yavharwa. Nyika iyi ndiyo huru pamisika yose yepasi rino inotenga pamwe nekutengesa nyanga dzenzou nezvipembere. Dzimwe nyika dzinotenga nyanga idzi nekutengesa iJapan neVietnam idzo dzisati dzazivisawo padzimire. Zimbabwe iri kurwisa kuti ibvumidzwe neConvention on International Trade in Endangered Species of World Fauna and Flora kana kuti CITES kuti itengese nyanga dzayo dzinorema matani 96,000 uye dzichikosha mari inoita $10 billion. Asi CITES iri kukurudzira kuti Zimbabwe ipise nyanga dzayo sezviri kuitwa nedzimwe nyika dzakaita seKenya senzira yekumisa kuurayiwa kwenzou nezvipembere zvisiri pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaRodriguez pamusoro penyaya iyi.
Isusu tinofarira chaizvo kuti China ari kutirakidza kuti vanokwanisa kutonga and ndivawo market yakakurisa muplanet iyi. So therefore kana iwawo maChina chaiwo vanoti kuti vachabhena ivory ndiyo kutanga kuti nyanga dzenzou neyarino dzinopera kuti muka izozo dzifeme enda muka dzacho dear one dzedu asi dzedu but dear future generation. So therefore isu tinofariridza chaizo but chinogara chete chitarira kuti wachachengeta sei kana wanowisa mamutemo izozo diana achainforce mutemo izozo.
Asika vaRodriguez, Japan neVietnam dzinotengawo nyanga dzenzou nezvipembere. Hazvina here dambudziko razvinozokonzera?
Ya, vanokwanisa kuzvitenga but market yacho yakakurisa ndiyo China. Kana China varira madoo, vanhu vacho vachatengesa sei. So that means value yacho yanyanga idzodzo ichadzika. So therefore poaching inozoperera. And muna anita matredi yenyanga dzenzo zichafira ipapo.
Zimbabwe inyika yanga ichitengesawo nyanga dzayo dzenzou pasi pechirongwa cheCITES. Mungaona Zimbabwe ichitambira here danho ratorwa neChina?
Zimbabwe vanoziva vanoti sovereignty and munhu wacho mafungo dzacho dzakasiyana nakwese kwese. Iwo vari kuda kuita mari chete. Unoziva chinhu chiri panapa, unoziva CITES trade organization asi organization kuti inoenforce mutemo dzacho. So therefore kana wanovaridza mutemo idzodzo kuti China wachirambidza ivory ichipinda munyika mao then isu tinozviziva kuti tine chance yokuchengeta mhuka idzodzo dzirege kupererwa kufa.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vari parunare neStudio 7. Vabereki vane vana vakawana nzvimbo dzeGrade 1 neForm 1 mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kufara nekumanikidzwa kutenga mayunifomu pazvikoro kuti vapiwe nzvimbo. Mayunifomu aya anonzi ari kutengeswa nemitengo iri pakati pemadhora 10 nemashanu nemadhora 20. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vabereki ava vanoti kuti mwana apiwe nzvimbo anofanirwa kubhadhara mari yechikoro pamwe chete nenhumbi dzechikoro idzo dzinotengeswa pachikoro pacho. Asi vabereki vanoti nhumbi dzechikoro dzinotengeswa pazvikoro dziri kudhura uye hadzina kusimba sezvakaita nhumbi dzechikoro dzinotengeswa kuzvitoro zvakaita seNB, Babas kana Adams. Chiri kunyanya kurwadza vabereki ndechekuti kana munhu asina kubhadhara mari yenhumbi dzechikoro mwana wake anoshaya nzvimbo yechikoro. Mumwe mubereki vaJustin Nyachowe vanoti zvikoro zviri kubira vanhu mari sezvo vari kusanganisa kuwana nzvimbo dzechikoro nekutenga nhumbi dzechikoro dzevana.
Tononge ipapo pangwasaukisa kuti vamwe vabereki kana kuti vamwe vana vatadza kuenda kuchikoro pamusaka pechi pekutizo iwo vanenge vasina mari yekuzotenga uniform bozi mari yatukuwana tukuiwana nenzira dzakasiyana siyana pane vamwe wekuti anenge ane mari yaanayo yaanenge akabudgeto kaunti yaanenge awanawo yekuti inongokwana maschool fees but kuti azokwanisa kuzotenga zvimwe zvinhu inenge yakutadza kukwana but at least akambowanawo mari yekuti anobhadharawo kana kuti kuschool fees uniform wozotengawo time zvinge zviri nani at least vana vakaona vanokwanisa kuzoenda kuchikoro
mumwe mubereki muzvari George Nakamoto vane mwana akawana nzvimbo pachikoro chene makonde vanoti nhumbi dzinotengeswa kuchikoro hadzina kusimba asi dzinodhura muzvari Kamoto vanoti zviri pachena kuti muzvikoro mave kuitwa zveuori
hazvina kunaka nekuti vamwe vabereki hava afforde kutenga mauniforms isu vabereki hataafforde kutenga mauniforms anenge achidhura chikoro chinoisa another percentage yayo obvichi vamwe vanhu vanenge vachida kutenga kwakachipa
asi vamwe vabereki vanoti rekutenga nhumbi dzechikoro dzinogadzirwa nekambani imwe chete rakanaka sezvo nhumbi dzacho dzine ruvara rwakafanana vaChristopher Chaita mumwe wevabereki vane maonero akadaro
kucentralizwa kwekutengeswa kwemauniform kuzvikoro kunobatsira kuti vana vave uniform what I mean ndeyekuti kwadzikabva kwakasiyana-siyana machira anosiyana inogona kunzi army green yekwanb neyekwababas neyekwamusa neinosiyana-siyana green yacho vana zvinokanganisa uniformity yevana
mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu remashonaland west vasylvester mashaya mombe vanoti hausi mutemo wehurumende kuti zvikoro zvitengesere vabereki nhumbi dzevana vechikoro vamashaya mombe vanoti kutengeswa kwenhumbi dzevana muzvikoro kunofa nirwa kurerutsira vabereki kwete kuvaomesera vamashaya mombi vanoti mutemo wehurumende haumanikidze mwana kuti apfeke nhumbi dzechikoro kuti adzidze pane runyerekupe rwekuti makambani evakuru vakuru vehurumende ndiwo ari kusona nhumbi dzevana vechikoro idzo vabereki vari kuti dziri kudhura uye dzisina kusimba zvikoro zviri kuvhurwa musi wa10 ndira ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
bato reMDC notungamirwa navamogenzvangirai rinoti ratora danho rekukurudzira nhengo dzaro kuti dzisashandise madande mutande akaita seTwitter neFacebook mukutaura zviri mumwoyo yadzo kana wokutaura pamusoro penhaurirano dzekushanda pamwe dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika mutauriri weMDC Tivaobert Gutu vanoti bato iri rakaita chisungo mwedzi wapera chekuti mutungamiri webato vamogenzvangirai ndo chete vanofanirwa kutaura pamusoro penhaurirano dzekushanda pamwe nemamwe mapato. Vagutu vanoti dzimwe nhengo dzavo dzanga dzave kutora mukana uyu kunyomba kana kuzvidza vamwe uyewo vakaona kuti vavengi vavo vanogona kushandisa mukana uyu mukukanganisa bato ravo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Jonga, ndoda kuti nditange ndichikutenda kuti vandipa mukana wekuti nditaure newe. Ndichishuvirawo vatereri gore dzvarakanaka 2017. Ndoenderera mberi zvendichiti hatingativa nuvarambidzwa kushandisa social media panyaya dzecoalition kuMDC. Ndoda kuti ndinatso kupatsanangura zvakanaka. Pakaitwa musangano muna zvita gore rapera muna Disemba. Misangano iyi yose ikawirirana pakaitwa zvisungo kana zvetikangoti muchirungu maresolutions okuti President Morgan Tsvangirai ndo vachazenge vachitungamirira bato redu reMDC panhaurirano dzose dzakanangana nenyaya dzemacoalition zvichireva kuti hazvichaita kuti ningi wongotaura nokuti tetisingadi kuti tikonzere inonzi muchirungu confusion vanhu havazohwisisi kuti uyu ataura akati chii mumwe akazoti chii umwe akazoti chii zvozoita kunge vanhu vasingahwisisi zvavanoita saka tikati isu tino mukuru wedu nyanzvi zvepolitics anohwisisa chii chinonzi politics tikati ngavashandise masimba avo atakavapa kuti vatitungamirire panyaya dzekunhaurirano dzemacoalition ndo nyaya iripo
Asika wa gutu akakasike kutanga vatorenjiri chitora matano akadai kunengo dzenyu kuti vanhu vasango nyora nyora pamadande mutande. Chii changa ichiita kuti zvirambe zvichiitika emakambotaura nezvazvo?
Unoziva jonga madande mutande ava akafanana naivo maFacebook naivo vana WhatsApp nana Twitter nezvimwe zvakadaro. Anoda kushandiswa neuchenjeri. Apa hatisi kuti vanhu varambidzwa. Isu hatisiri pati inorambidza vanhu kuti vataure zviri pamwoyo yavo kana zviri mumusoro mavo. Apa inyaya chete yekuti toda kuti zvinhu zvitaurwe zvine gwara remusangano, zvine discipline, pasina kunyombana, pasina kutukana, pasina kutaura zvinyadzi kana kunyora zvinyadzi.
Saka muchaona here nhengo dzenyu dzichitora matanho ekuteerera mashoko iwayo?
Kwazvo. Nhengo dzedu inhengo dzendingangoti muchirungu macomrades, macaders, vanoziva gwara romusangano. Saka munhu chaye chaye anenge achitsigira MDC inotungamirirwa naPresident Morgan Changirai anoziva kuti kana pane chisungo chaitwa tinotevedzera.
Vanga vari mutauriri webato reMDC Tiva Obet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. The National AIDS Council kana kuti NAC vanoti apo Zimbabwe yanga iri kuita zvakanaka munyaya dzekurwisana neHIV AIDS vanhu vave kurivara izvo zvave kuita kuti vamwe vanhu vabatwe neutachiwana zvichidzosera kumashure basa riri kuitwa nesangano iri hurumende pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weNational AIDS Council Dr. Tapuwa Magure vanoti umbowo huripo hunoratidza kuti kunze kwevamwe vakaita sepfambi vazhinji vari kubatwa neutachiwana panguva ino vasikana nemadzimai echidiki vari pakati pemakore 15 nemakore 24. Vanotiwo varume vakawanda vane makore 50 kana kudarika vari kubatwawo neutachiwana hweHIV AIDS zvakanyanya.
Pane maresults akalonjwa izvozvizvi aitwa inonzi Zimfia yataita yatichida kumacommunity tichinotesta vanhu and so forth. Yakanyatsokutaridza kuti paage group iyoyi yatiri kutaura nezvayo 15-24 vakadzi especially rate yeutachiona hweHIV inoita seiri kukwira paage group iyoyo. Asi zviri kutonyanyotiwarawo futi ndezvokuti vanhu vava vapfuura 50 vavamowo futi munyaya idzidzi dzokuti HIV yava kukwira.
Dr. Magure vanoti izvi zviri kukonzerwa neurombo izvo zvinoita kuti vasikana kana madzimai echidiki varare kana kudanana nevanhu vasiri vezera ravo.
Nyaya dzepoverty, nyaya dzezvikoro izvi, nyaya dzemabroken family, nyaya yegender based violence, nyaya yemasugar daddy. Zvese izvozvo zvinhu zvinokonzeresa kuti vana vaite very vulnerable.
Dr. Magure vanoti Zimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kudzivirira zviri kuitika izvi uye vanoti kana nyika ikakwanisa kudzidzisa pamwe nekupa ruzivo kuvanasikana nemadzimai echidiki pamusoro peHIV AIDS pamwe nekuvapa mukana wokuita zvavanoshuvira zvinogona kuderedza kubata kwavo utachiwana hweHIV AIDS nezvikamu 10 kubva muzana. Bazi rezveutano rinoti riri kushusha kana zvikuru nezviri kuitika izvi uye ratove nechirongwa chekudzidzisa vanasikana kukosha kwekuenda kuchikoro pamwe nekubatsira avo vanoshaya mari kuti vaenderere mberi nedzidzo. Vari kutungamira chirongwa ichi mubazi iri icho chinodaidzwa kuti DREAMS kana kuti Determined, Resilient, Empowered, AIDS Free, Mentored and Safe Women vataurai batasara vanoti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka uye pane vanasikana vakawanda vave kubatsirikana. Vanoti pasi pechirongwa ichi vanoshanda nevarairidzi pamwe nevabereki.
Tiri kutarisana nenyaya dzekubhadharira vana mafizi kuti varambe vari kuchikoro, varambe vachidzidza. Tichitarisana nenyaya yekuti tikagarisa mwanasikana munharaunda yemuchikoro zvinoderedza mukana wekubatira utachiona hweHIV.
Vanoenderera mberi vachiti vanoshandawo nevarume vakuru muchirongwa ichi.
Tinoda kuti tibate varume vakuru hatingati mashuga tijaya varikuenda kune vana vachivatsvetera vachirara nevana vachivaidhumburisa vachivasiya vaine uchachiona veitaiva
muzvare Gracious Weta ndemumwe vasikana vari muchirongwa ichi uye anoti chiri kumubatsira zvikuru
pakafa mbuya vangu hapana munhu aikwanisa kundibatsira kuti ndibhadharira school fees kuti ndiende kuchikoro saka ndandagara ndiri kumba sendi kuchikoro but dreams yakandibatsira ikatanga kundibhadharira school fees kuti ndiende kuchikoro saka chakandibatsira zvakanyanya
chirongwa ichi chiri kuitwa kunzvimbo dzine vanasikana vakawanda uyewo kunzvimbo dzine dambudziko reHIV AIDS zvakanyanya dzakaita seBulawayo, Gweru, Mazowe neMakoni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato makuru ari kurwisa muSyria anoti ave kumira kupinda munhaurirano dzekumisa kurwisana dziri kutungamirwa neRussia dzichaitwa mukupera kwemwedzi uno muguta guru reKazakhstan reAstana senzira yekunyunyuta nekutyorwa kuri kuramba kuchiitwa chibvumirano chekumisa kurwisana chave nemazuva mashoma chakaitwa nehurumende. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump nasi vashoropodza kambani hombe inogadzira dzimotokari yeGeneral Motors nekutumira kwayo kuAmerica motokari yerudzi rweChevrolet Cruze iyo yakagadzirwa kuMexico pasina kubhadharwa mitero. VaTrump vayambirawo kuti vanogona kubhadharisa kambani iyi mitero yakakurisa. Muzinda weVatican wapindawo mubhizinesi rekutengeswa kwezvekudya kuburikidza nedanho riri kushoropodzwa nevamwe rekubvumidza kambani inotengesa zvekudya yeMcDonald's kuvhura chitoro mune chimwe chivakwa cheVatican chiri chinhambwe chidoko kubva panzvimbo inokosha yeHoly See. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mutauriri weZifa waXolisani Gwesela vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka mukamba mavo zvekuti vari kushamisika nevanhu vari kuti gadziriro dzekuenda kumakwikwi eAfcon kuGabon hadzisi kufamba zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGwesela.
Ari kufamba zvakanaka chaizvo. Vakomana vakapinda mucamp vanga vachitrena kubva musi wa26 December. Vari kutarisira kufamba kuenda kuCameroon musi wa8 apa vachiona kuti amba president vechecameroon vozobuda muCameroon musi wa10 kuti vachienda kufanzval pafinal tournament yeAfrica Cup of Nations Total Africa Cup of Nations 2017 apo pavachatamba neAlgeria, Senegal neTunisia.
Ko tanga tichinzwa kumboti mukembe mamusina mufaro ichokwadi here zviri kufamba sei?
Anoina izvozvo mazuva anawa kupi. Vakomana vedu vakapinda mukemu zvakanaka, dziri kufamba zvakanaka, dzese tiri kudziwa zvikadzora zvakanaka, vanhu vane kufambisawo manyepapo nepapapo. Tisina kumira mutetesara nevakomana vedu.
Mutauriri weZifa waXolisani Gwesela vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nya Nyanzvi munyadza zveupfumi dzinoti kuti upfumi hwenyika hubudirire, Zimbabwe inofanira kusimbisa nyaya dzekurima kuti isapedze mari yakawanda ichitenga zvinhu zvekudya. Izvi ndizvo zvakapa kuti hurumende iparure chirongwa checommand agriculture, icho chinopa varimi zvikwanisiro kuti vakohwe pakuru vozadza dura renyika. Asi chirongwa ichi chingashanda here? Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndio vari kutungamira chirongwa checommand agriculture ichi. Pasi pechirongwa ichi, varimi vanodarika zviuru zviviri vanopiwa nehurumende mbeu, mafotereza nezvimwe zvikwanisiro. Zvirongwa zvakadai zvakamboedzwawo kunyika dzakaita seSoviet Union ichitungamirwa navaJoseph Stalin, uye zvikamboitwawo kuChina ichitungamirwa navaMao Zedong. Mamiriyo nemamiriyo nevanhu anonzi akafa munguva iyi kuChina nekuSoviet Union nekuda kwezvirongwa izvi. Vamwe vaifa nenzara, asi vamwe vachiurayiwa nehurumende dzenyika idzi. Asi hurumende yeZimbabwe inoti chirongwa chayo chakanangana nekuzadza matura, uye hurumende haisi kumanikidza varimi kuti vapinde muzvirongwa zvayo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti chirongwa ichi chinokwanisa kubatsira hurumende chikaitwa zvakanaka.
Nyakurima yakosva zvakanyanyisisa. Agriculture kwenguva yakareba reba ndo wanga uri musimbo weekonomi yedu, especially makatarisa nguva before land reform nana 2000. Saka kusimudzirwa kwaagriculture sector kusimudzirwa kweikonomi yedu muchirongo, tinoti agriculture yakasimiza the rest of the economy inobatira chikotsoro. Saka agriculture yedu yakasimukira zvinoita kuti even makore agore apfuura, kana makore apfuura aya, Zimbabwe yanga yatove itori net food importer, zvichireva kuti tiri kutenga chikafu chakaisimbotengesera dzimwe nyika kune dzimwe nyika. Saka tikanda kwanisa kuzvirimira chibage chedu tichifidha nyika yedu, uye tichikwanisawo kutengesa kune dzimwe nyika, zvakurevawo kuti even current account deficit yedu inobererawo, zvoita kuti ikonomi mareserve eikonomi yedu anga achichengetedzwa, tokwanisa kuinvesta mune zvimwe zvakasiyana siyana.
Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vanotendrana navachitambara, asi vachiti zvichanetsa kuti varimi vakwanise kuendesa kuhurumende chibage chavakanzi vaendese, nekuti zvikwanisiro zvacho zvakanonoka kuuya.
Pari zvino nezvatinoona zviri pasi, matani mashanu vachava vanhu vashoma vanokwanisa kuzadzisa izvozvo, nokuti zvikonzero zvinotevera zvinoti mainputs chokutanga akanonoka kuinda kuvanhu. Chepiri, mainputs akaenda kuvanhu haana kuinda akakwana. Vamwe vakawana mbeu ndokuwana fertilizer yepasi, asi zvemishonga nemishonga wesora newezvimbuyu havana kuwana.
Dr. Chitambara vanotenderana navo. VaZakaria vanotiwo varimi vanenge vachidawo kuti vapiwe zvimwe zvinhu zvisiri mbeu nemafotereza chete.
Program yeCommand Agriculture inopa mainputs koga, haipi mari dzekuti vanhu vagone kubhadhara vashandi, nekuti dambudziko riri munyika iko zvino kuvazhinji nderekuwana cash yekuti ubhadhare vashandi. Izvozvo zviri kunetsa zvikuru. Saka ndichitarisa izvino, hazvino uno kuna vamwe vasati vawana mishonga iyi yesora. Saka sora nezvirimwa zvaakuita makwikwi muminda, izvozvo zvinoderedza goho.
Rimwe dambudziko riri kutarisana nechirongwa ichi inyaya yekuti vamwe varimi vave kutengesa pamukoto zvekurimisa zvavanenge vapiwa nehurumende. Asi kunyange hazvo paine zviri kunetsa, nhengo yeZANU PF inomirira makonde mudare reparamende vakaindinesi paradza vanoti zvinhu kwavari zviri kuvafambira zvakanaka.
Izvozvi ndiri kutobva kupurazi kwangu kwandanga ndichinema minda yangu ini, nekuti ndine chikwage chakawandisa gore rino zvisingaite. Ndinotori ne500 hectares dzechibage, 200 dzacho ndedzecommand.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotiwo nyaya yekuti Zimbabwe iri kutenga zvirimwa kunze kwenyika ndiyo yapa kuti munyika mushaike mari, uye kuti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa zvinetse kuwana. Zimbabwe yakatora minda kubva kuvachena muna 2000, asi kubva pamakore aya hapana chinhu chatichabuda sezvo varimi vatema vakawanda vakagarira badza. Asi gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti vanofunga kuti upfumi uchaita zviri nani gore rino sezvo vari kutarisira kuti varimi vachakohwa pakuru nenyaya yecommand agriculture. Zimbabwe yaiwana mari yakawanda kubva mukutengesa fodya, donje nezvimwe kunze kwenyika. Asi iko zvino yave kupedza mari yakawanda ichitenga zvinhu izvi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tinotenda Blessing, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 olwesibili mhlaka 3 zibandlela 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyazakala ukuba amakampani avala kulokunzima eZimbabwe. Sonke siyazi ukuthi kulokunzima okukhona ukuthengwa kwezinto akumangakuhle, umkhono mela umangakuhle ufuna ukulungiswa. Asingeke siyethuke ukuthi amakampani avala thina sikwazi ukuthi umuntu.
Ibhanga lesizwe eleReserve Bank lithi kulezisebenzi ezizinkulungwane ezintathu i-3,000 ezilahlekelwe ngumsebenzi ngomnyaka odluleyo.
Singene kuZulu simazise ngodaba lokwethu ngoba sonke siyazi ukuthi izekhi ithethe yona sokuzaba le-biometric voters for okutsho ukuthi akusela muntu orejistileyo njengevota. So sezangena kuZulu simkhuthaze uZulu ukuthi ahambe ayerejista i-biometric leyo.
Ibandla le-MDCT lithi lizasebenza gadalala lonyaka ekudingeni usekelo lukaZulu phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngomnyaka ozayo. Izakhamizi zesigangaja esigabeni seMatabeleland South kunye labosomabhizimusi balendawo bakhuthaza uhulumende ukuba abadonsele amandla kagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank lithi kulezisebenzi ezizinkulungwane ezintathu i-3,000 ezilahlekelwe ngumsebenzi ngomnyaka wedluleyo kusiyafika inyanga kaMbimbitho. Leli bhanga lithi inani leli lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lelomnyaka ka-2015. Imbiko yeReserve Bank le ithi njalo kulamankampani alitshumi lane afakwe phansi kukahulumende iJudiciary Management ngoba esehluleka ukubhadala izisebenzi iholo lazo kuthi amankampani angamatshumi amabili i-20 avalwa ekuqaleni komnyaka. Sixoxe lo mongameli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Busisa Moyo saqala ngokumbuza ukuthi mangaki amankampani avalela ikhefu leKhisimusi asehluleka ukuvula njalo lonyaka.
Asikaboni ukuthi iningi lamakampani livula iviyeza.
Kodwa sizwe
ivikelizayo yikho esizabona ukuthi ukuvula kwawo kumi kanjani.
Sizwe ibhanga leReserve Bank lisithi lona kule misebenzi engafika yona 3,000 izisebenzi ezingu-3,000 zigcine zingelamsebenzi ngomnyaka odluleyo. Inani leli lingali liqiniso na?
Yeah, ukuvala kwemisebenzi kuba khona sibili kodwa thina ukuthi singamafactory. Amafactory kasizange sibe lokuvala kwamakampani amaningi ku-manufacturing sector. Kodwa akhona amanye amakhampani athengisa izinto zamakhompyutha, athengisa izinto ezijiyeneyo. Thina asikho kuleso sigaba samakhampani. Kodwa ye akhona sibili amakhampani avalileyo. Kuyenzakala ukuthi amakhampani avala kulokunzima eZimbabwe. Sonke siyazi ukuthi kulokunzima okukhona ukuthengwa kwezinto akumangakuhle, umkhono mela umangakuhle ufuna ukulungiswa. asingeke siyethuke ukuthi ama company sefala thina sikwazi ukuthi umuhozi
manje pho nxa sikhangele wona lo umnyaka esiqalisayo ubona ungani kuzaba kungcono na kumbe kuzaqhubeka kusiba kubi
into ekhona ikusebenza kumele kusetshenzwe into kazilungi njengomkhathi nje ukuthi izulu selibuyile kumele abantu bahlale phansi basebenze ukulungisa umkhono yiko okudingakalayo impendulo yami ngizathi uhulumende lathi abaku-business singahlala phansi sisane sisebenze ndawonye intuthuko iba khona izaba khona kodwa singabe silokhu sidonselana sikhuluma omunye ekhulume siyale omunye ekhulume siyale lobukhokheli bungahlali ndawonye ubukhokheli bungakhangeli into eziqakathekileyo ezikhangelisane lo mkhono ubunzima buzaba khona sibili la makhampani azabe elokhu evala ngenxa yokuthi umkhonomi uyalungiswa ulungiswa ngabantu ngokuhlala phansi ngokukhulumisana lokukhuluma lokubuza lokuba nabangani ukuthi sibe namanye amazwe abuya asisekele abe nobungane lathi obusithuthukisayo xa kungekho khonokho ubunzima buza kulokho kuthephe kulokhu kukhona.
Alo-ke ngumnumzana Busisa Moyo, umongameli wenhlanganiso we-Confederation of Zimbabwe Industries, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekubulawayo. Abesifazane abaseZimbabwe abaphakathi kwelizwe lasebehlala kwamanye amazwe bakhuthazwa ukukhokhela emkhankasweni ophansi kwesihloko esithi Zimbabwe Back to God, Wail for Zimbabwe, wokukhalaza lokuvuma kuNkulunkulu ukuba uya uyona ozaqhutshwa lonyaka ilizwe lonke. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngumfundisi Lukaya Borerwe webandla lenkonzo ele Harvest Breakthrough Ministries alikhokhela ese Cape Town kwele South Africa. Ukhokhela uZulu weHarare ekuqhubeni imithandazo yensuku ezintathu eHarare Gardens ukusungula lomkhankaso. Abaphatheke kulumbuthano benze lokho begqoka impahla ethungwe ngamasaka. Lokhu bathi bazokwenza kiyo yonke imihlangano ezoqhutshwa ilizwe lonke njengesibonelo sokuzehlisa kuNkulunkulu ngokuvuma izono isizwe esezizidalile okubangele inhlupho ezelizweni. Ukuqhuba limbuthano abantu begqoka impahla ethungwe ngamasaka kubikwa kusenziwa kulandelwa umbhalo lapho abantwana baka-Israyeli babethi bengananzelela ukuba sebonela umdali ngokukhonza abanye onkulunkulu babe wagqoka ukubonisa ukuzinikela lokuzehlisa kwabo kulokho ababengakho. Unkosikazi Borerwe utshela intatheli izindaba ukuba le yiyo kuphela indlela ezoziqeda inkinga ilizwe elibhekane lazo okuzofezeka nxa uZulu weZimbabwe engabuyela kumdali amvumele azilungisise.
For yena Kristu wazayo nemfazi apha emhlabeni, so into sabe khalela kuThixo isi asinandongo. This is now beyond ukukhala. Sayenza ezi zonke izinto satry again, but ayikho into ichange play. Thixo sidale, sidale apha elizwe lethu, inhliziyo zethu sitazibeka kuthi iyasiva.
Inkokheli yalo mkhankaso ithi abesifazane kumele kube yibo abakhokhela lumkhankaso ngoba kuyibo ababhekana lenkinga ngokuphindiweyo okwenza uNkulunkulu aphange ukubezwa lapho bekhala kuye.
Yonke into iphezu komfazana ngoku, abantwana intontoni, abantwana bethu ngoku abeseko. If mna uThixo wanika abantwana ndibone bona nabazukulana ngoku abeseko, atisina abantwana. Yonke into iphezu kwethu ngoku, asilali siyalila koko. Masibone ke ukuthi yonke into eyenzeka apha iphezu kwethu. Even noba unabantwana balapha, ifa abanamsebenzi, ifa abanantontontoni, bakhangela phaa kuwe, ndiyayithatha phi mina imali yokunika nabazukulwana nabazukulwana, ndiyayithatha phi? Nami andinanto.
Uborerwe uthi useZimbabwe okumnyaka wonke lo ukukhokhela ukuqhutshwa kwalo mkhankaso ngemva kokuboniswa emoyeni ukuba akwenze lokho eCape Town kwele South Africa lapha kokhela ibandla lakhe ukuba kumele aphindele ekhaya ukuzoqhubha lomsebenzi uze ufezeke ngokufunwa ngumdali kungakho ethi kumele uZulu wonke aphatheke kiwo ngoba ungelani lokuthi umuntu ungowaliphi ibandla lezokholo inqe kuyisizalwane seZimbabwe esiselizweni kumbe emazweni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Ibandla leMDCT lithi lizasebenza gadalala lonyaka ekudingeni usekelo kuZulu ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi lizabhoda bhoda ngelizwe lonke jikelele lihuga abantu ukuze balivotele kukhetho kususwe ibandla leZANU PF embusweni. Leli bandla lithi njalo lizimisele ukusebenzelana ndawonye lamanye amabandla aphikisayo ukuze ethuthukise amathuba awo okususa umongameli Mgabe esihlalweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Esizakwenza ukuthi singene kuZulu simazise ngodaba lokwethu ngoba sonke siyazi ukuthi iZEC ithethe yona sokuzaba le-biometric voter roll okutsho ukuthi akusela muntu oregistileyo njengevota so sizakusezangena kuZulu simkhuthaza uZulu ukuthi ahambe ayiregister i-biometric leyo ukuthi abe anelise ukuthi ayevota kulo mnyaka ngo-2018 njalo sizakhuthaza uZulu ukuthi abone uduba selubonile olwenze uhulumende weZANU PF ukuthi uhulumende ongelandaba lempilo kaZulu kodwa uhulumende ulendaba ukuthi bona abantu kebentshontsha uZulu edubeka bese besebenzisa indaba yokunika abantu ukudla ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambelele kiwo ngoba bevele beswela ukuthi bangakuthola njani ukudla so uhulumende uyabe sesebenzisa ukudla ukuthi abantu bagcine besebemlandela kodwa bona besazi ukuthi bangaqeda khona kwisikhathi sokuthi bangangena embusweni sebe sekhohlwa ukuthi uZulu kumele abe le mpilo aziphilela yona hathi ukuthi bahambe baye badingele inhlanzi kodwa kumele ukuthi uhulumende afundise uZulu ukudingela ukuziphandela inhlanzi yakhe
Obanengi abantu kade bengabhalisanga ukuvota eminyakeni edlule kodwa behlezi nje bekhalakala ngomumo wezinto ukuthi kufika isikhathi sokhetho bengaze batholakala besiyavota ngoba bengabhalisanga likhangelela ukuba khombisa njani abantu abanjalo ukubana bayebhalisa njalo bahamba ukuyavota
Okwakhathesi njengebandla leMDC silethemba lokuthi uZulu sezibonele ukuthi udubo lunjani njalo kabuzwa ngokudubeka and bayakwazi ukuthi imbangela yendubo zabo uhulumende weZANU PF obantshontshela impilo so ngilethemba lokuthi sokuzabakhuthaza ukuthi bayerejista njengamavota ukwenzela ukuthi sikhiphe uhulumende lo wabahuquluzi benotho ukwenzela ukuthi sakhe iZimbabwe entsha umuntu wonke anelise ukuphila athole imisebenzi abantu abethu bahambe izikole ezibhodlela kwelatshe so sizabatshengisa uduba abavele bakibo esakwenza nje ukuthi silendlali ukuthi lathi sibakhombise ukuthi njengebandla leMDC siyalandela okwenzakala elizweni kodwa sesibakhuthaza ukuthi kwenze ukuthi siguqule lempilo sizabakhuthaza ukuthi kabayirejista njengamavota
Aloke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abalimi endaweni eziningi zelizwe ezibalisa iMatobo, Gwanda, Lower Gweru, Insiza, Lupane, Lenkayi bathi sebelima okuthiyeneyo ikakhulu okuhambelana lesikhudumezi esingaba khona izulu lingama ukuna. Bathi balima inyawuthi, amabele, indlubu, lamazambane ajayele ukungathi emasimini nxa izulu lingasani kahle. Abalimi laba bathi benza lokhu ngenxa yendlala esibafundise ukuthi akumelanga balime umumbu kuphela. Ake sizwe omunye wabalimi laba umnumzana Jafet Sibanda wesiqinti senkuba duze lesivuba enkayi ekhuluma ngalolu daba elo Kips Dube we Studio 7.
Lonya kungani kuyathembisa mpela ukuthi hayi manxele ingana ngalendlela futhi ukuthi izinto zingaba ngcono sikhuluma ngokudla kuba manxa izulu ingananga nokudla kutholakala kodwa ke hayi lonyaka silethemba mpela ukuthi hayi iBhayibheli ithi 7 years zilini 7 years ziyabe zinonile so cha ukuthi hayi lo yi-first year yokunona kweminyaka ngemva kweminyaka engu-7 yendlala.
Yes, ngathi ke wena uhlanyeleni kunapho ekhaya.
Mina ngihlanyele kakhulu amabele, amabele isogam. Yiwe ngiwandisayo ngisenze ukuthi la nqali ngahamba kodwa ngivune. Ngase ngifaka le ndlovu nabazambane. Le ndumba lezothi ngiqeda udubo lezi.
Mhm.
Ngana abantu sebezithanda ukuzithenga sezipheka usenze isithebo so hayi zinani zilezo zengcono khona.
Ye, xa sesigangela ke izilimo zokuthengisa ungabe ulimene ongakuthengisa?
Ikakhulu ngathi esivum April nje hayi ondlovu babe
singathi izindlubu kuphela.
Hayi okuningi nje esijara ukuthi sikuthengise sijara ukuthengisa indlubu amazambane lese manxethe yaphansi kuvuthu
pho ke ungatshelani uzulu ngakhona kokulima okwenzayo.
Uzulu ngamtshe ukuthi iminyaka kayisafani lendulo side sikhula thina ngama-60s 70s izulu belifina okunye okumangalisayo abadala begcina kakhulu ngomumbu-ke iminyaka isitshintshile-ke ngoba iweather ayisahambi ngendlela esasiyibona ngayo so sokufuna abalimi balime ama-drought resistant crops baphinde balime njalo lezi limo okuthiwa ngama-cash crops ezithengiseka amasinyane onjengamazambane bondlubu kanye labonduba ngoba ungalima umumbu umumbu uyasebenzisa kakhulu ekuhlakuleni nabantu abaningi kulamalanga abasathandi ukudla isithwala somumbu ngibona nje ama-restaurant abaningi lapha sokuphekwayo onyawuthi kanye lamabele.
Lo-ke ngumnumzana Japhet Sibanda wesiqinti senkuba duze lesivuba enkayi obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. UGibbs uphinde njalo waxhuma ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Umlimi ngomlimi kufanele abe yazi indawo yakhe lapha alima khona. Abe kwazi umhlabathi awusebenzisayo whether ngumhlabathi obamba amanzi kumbe isidaka kumbe lithebethebe ngoba yikho kuzatsho ukuthi inhlanyelo ukuthi umuntu akufanele ayithenge ngalesi sikhathi kuyini. Isikhathi sokuhlanyela umumbu sesipho sesaphela so thina sixwayisa abantu ukuthi bazame ukudinga lezi nhlanyelo esithi ngama-early season variety ezishesha zivuthwe. So siyabaxwayisa ukuthi badinge lezo kumbe bahlanyele into enjengamabele kumbe inyawuthi kumbe uphoko ngalesi sikhathi. Kodwa zikhona ezinye inhlanyelo ezifana lamazambane, ondlubu, le ndumba. Ikakhulu sugar beans labo labo kuthiwa yi-soya beans kusese lesikhathi ukuthi bangahlanyela lokho.
Okungenza ukuthi abantu bangabi lesivuno esithe esikhanyayo ke kungenziwa kuyini? Kwini okungaba phazamisa sibili?
Okukhulu gift ukuthi abantu bangahlanyeli ngesikhathi. Bengibona nje kobo-Facebook la ku-internet abantu kukhona bedweba emasimini befaka inkabi. Ngalesi sikhathi isikhathi sokuhlanyela ayikhona esokulima. So abantu bangaphuza ukufaka inhlanyelo phansi. Ubumanzi bonke lobo bukhona busoze busize kakhulu. That's number one. Okwesibili, umuntu engahlanyela inhlanyelo nje aphonge uyidobha noma ngaphi engachekhanga ukuthi iyaphangisa ukuvuthwa kumbe iyaphuza ukuvuthwa uzaba le nkinga yokuthi uyagcinewela phakathi kobusika isivuno sakhe singakabi right.
Olo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi-ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba bakwele Turkey bethule umfanekiso wevidiyo yendoda enakanelwa ukuthi yiyo eyadubula abantu phose amachumi amane i-39 ekuhlaselweni okwenziwe indawo yokuzilibazisa i-night club esigodlweni i-Istanbul mhla kuzavuka kungumnyaka omutsha. Isivumelwano sokukhumisana umlotha kwele Syria sikhanya sisengozini yokutshabalala ngoba amasotsha kahulumende ebikwa eqinisa impi yokulwisana labahlamuki osokusenza bethusele labo ukuthi kabasaphatheki kunkulumo zokulotshwa kwalesi sivumelwano. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Izakhamizi zesigangatsha esigabeni seMathebeleland South kunye labosomabhizimusi balendawo bakhuthaza uhulumende ukuba abadonsele amandla kagetsi ukuze kube lentuthuko kulendawo njengoba bengakaze babe lo getsi lokhe ilizwe lathola uzibuse. Okunenga sikuzweni kunomphumelelo umoyo esiphalolu daba ngokugcweleyo eseMathebeleland South.
Usomabhizimusi wakosigangatsha umnumzana Ngqobani Bebe uthi kunje basebenzisa ama-fridge egas le-paraffin okwenza bathole inzuzo ephansi ethi uhulumende kumele azinuke amakhwapha azame ukuthuthukisa emaphandleni ngokubahlomisa ngogetsi lamanzi ahlanzekileyo.
Sigangatsha kula magetsi yi-challenge esilayo kakhulu electricity. Ngematopo yona le imbona amagetsi acine eSt Joseph ukuze azofika ngapha asikawaboni. So ama-fridge egas, igas iyaphela, it's expensive. Ukuthwala amatanka ngebhasi esiyi-town ezofilwa. Iphendo lawa ama-fridge egas they are slower than ama-fridge electricity. So i-challenge ye-business ekhona yini ngamagetsi ukuthi ngani i-government iyakwazi ukuthi sifakele amagetsi esigangatsha.
Omunye njalo usomabhizimisi umnumzana Mkhokheli Ncube olebhizimusi yokugela lokuthengisa impahla uthi uthwala nzima ungaba lamayezi ngoba amandla elanga awesola ayaphela kuthi igas leparafin kuyadula.
Hayi, lapho uhlupho lwamagesi kuyakhathaza kakhulu ngoba vele sisebenzisa amasola lamabhetri. So vele asilaplanga ngasisa ukuthi sisebenza njani. Hayi, siyagira, siyathengisa impahla kodwa ukugera yikho kuya kunganikula imali sodwa. Singamakula amayezi siyawasebenzisa amasola siyawasingasasebenzi.
Abakubhizimusi yokuthengisa utshwala labo bahlaba umkhosi munye labamabhutsha bethi badonsa nzima kumabhizimusi abo kodwa impilo ingaba lula uma bengatholiswa ugetsi. Umnumzana Nkosilathi Nyathi okubhizimusi yokuthengisa utshwala uthi udonsa gadalala ngoba utshwala kumele abuthengise buqanda ngakho kuqakathekile ukuba abe lefuliji esebenzisa ugetsi.
Awuhlupho lapho olukhona ngolwamagetsi. Siyasokola kakhulu ngamagetsi lapha njengoba indawo le kuyi-business center la ohlangana khona abantu abaningi. So siyabe sicela ukuthi khona nxa singasizwa nje ngamagetsi yikho lapho esingaphila kahle khona. Yikho la ungasiza khona abantu abaningi sibili ngoba vele bahlanganela khona lapho.
Isakhamuzi sika Ward 6 kwesigangatsha umnumzana Laston Dlovu uthi kuyadanisa ukuba uhulumende sewalibala ngabo.
Uhlupho lwamagetsi kuward center yikuthi khona yilo lidingeka kakhulu njengoba iward sigangatsha kuward center yikho lapha ngekho khona amagetsi. So sinesifiso sokuthi kuward center yethu la esivele sihlangana khona everyday sihlala sikhona lapha siyawadinga kakhulu ukuthi amagetsi abe khona. Yisicelo leso kumbe kungabe kuyakwaniseka amagetsi abe khona kuward center.
Izakhamizi zakosigangatsha ziveze ukudana okukhulu zisithi zihlala emnyameni njengenyamazana loba nje ilizwe lisenelisa ukugaya amandla kagetsi kodwa uhulumende eqhubeka ebabandlulula okwedlulisa amalawulo ngakho ke okwamanje akazame ukubatholisa ugetsi ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 ikosigangatsha ngingunompumelelo moyo.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika ngokuphathelane lokulondolozwa kwelungelo labaphila lobugoga emhlabeni jikelele.
Ukukhankasela ukulondolozwa kwelungelo labaphila lobugoga eMelika lasemazweni omhlaba bekungumthwalo obuqakathekile embalini yombuso kamongameli Barack Obama lohulumende wakhe. ilungelo labaphila lobugoga kayisilo lungelo elincane kulamanye amalungelo wonke kutsho unobhala wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state John Kerry ethi imikankaso yokulondoloza ilungelo labaphila lobugoga alipheleli ekukhulumeni kuphela kumele isekelwe ngokubakhela indawo abangahamba kuzo lula ikakhulu nxa bengena kuzakhiwo zikahulumende ngokwakha izambuzi abangazisebenzisa lula ukwenza indawo ezisetshenziswa nguZulu ezinjengamahotela, izitolo, indawo zokudlela ezikolweni, amabhasi lezitimela bazifinyelele lula kungela nkinga. Unkosazana Judy Human, umcebisi omkhulu endabeni zabaphila lobugoga lelungelo labo emhlabeni jikelele, uze wazosebenza ephansi kukahulumende weMelika weminyaka wonke ukuzoncedisa ukulandelwa kweziqondiso zesivumelwano senhlanganiso yomanyana wamazwe womhlaba ese-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities esalotshwa ngamazwe wonke womanyano we-United Nations okugoqela eleMelika. UHuman yena ongomunye wabaphila lobugoga ehamba nge-wheelchair usenelise ukwethekelela amazwe angamashumi amane womhlaba esiyakhulumisana labohulumende labenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo likaZulu ngokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo labaphila lobugoga. Usebenze logatsha lwezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba kunhlelo ezithile ezigoqela olokuletha abaphila lokugoga abavela emazweni womhlaba ukuzofunda ngokwenziwa yiMelika ekulondolozweni kwamalungelo abaphila lobugoga phansi komthetho wabo owe-Disabilities Act. Okomnyaka wonke uHuman usebenze gadalala lezisebenzi zikahulumende weMelika ukuba aqakathekise indingeko zabaphila lobugoga ikakhulu ezikolweni zabameli beMelika emazweni achiyeneyo womhlaba kanye lokuphathwa kwendaba zokwephulwa kwelungelo labaphila lobugoga lidale lephalamende eleCongress eleMelika emazweni womhlaba. Ethi uHuman kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abaphila lobugoga ngokwabo ukuba bazilwele ukuthi ilungelo labo lilondolozwe ngokubahlomisa ngolwazi langemfundiso eneleyo yokuthi bangakwenza njani lokho lokukhuthaza uhulumende bemazweni ehlukeneyo omhlaba ukuthi babaphathise empini leyo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Iningi labeZimbabwe kweleBotswana lithi aliziboni libuyela ekhaya esikhathini esifitshane esilandelayo ngenxa yesimo esiyibi somnotho lesombusazwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usiphala ludaba ngokugcweleyo eseBotswana.
Iningi elisebenza phandle kwelizwe kakhulu kweleBotswana laseSouth Africa seliqale ukuphindela emuva ngobuningi. Lokhu kubonakala ngendwendwe emngcelweni wePlumtree okuyisibonelo sokuthi impilo yeningi elisebenzayo ingaphandle kwelizwe. Umnumzana Stanley Ncube yena osebenza eHabron uthi kaziboni ephindela ekhaya esikhathini esifitshane esizayo.
Singathanda ukubuyela ekhaya kodwa lesi sikhathi asiboni ukuthi khona ongasiphilisa ekhaya. Ikonomi yeZimbabwe ayikajintshi esikwenza khona apha kungcono ngoba singabuyela ekhaya safuna ukuthi sisebenze sithole imisebenzi asikwazi sizafika sisenza nekhaya.
Ngokunjalo omunye oyintsha unkosazana Siphiwe Moyo laye uyazibuza ukuthi ekhaya uyabehlaleleni ngesikhathi imisebenzi ingatholakali.
Siyabe sidingana ekhaya ngalesi sikhathi sizahlala lapha eBotswana kuzongani kuba ngcono noma nje kungathembisi.
Umnumzana Jackson Banda ungomunye abakade bevakashele ekhaya kodwa ngokuphazima kwehlo ubesephindele eBotswana.
Akulasizathu sokuthi sibuyele ekhaya. Besikhona kade singikhisimuzi kodwa nje akulasizathu sokuthi sibuyele siyedlala after ekhaya. Ngoba umuntu uyabheda sihlala amalanga amabili amathathu kuphela ngesikhathi sinesi sekhisimuzi. Into zizabheda ukukhanya zizabheda ngomnyaka ozayo nalowo ka-2017.
IBotswana ibone inani labangena bevela eZimbabwe beqonga besiyathinta phose isigidi ngomnyaka ka-2015 njalo ukhandelwe ukuthi leli nani likhuphuke ngomnyaka omutsha ka-2017. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisaburungwe leBotswana.
Siyabonga Martin. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Hey,
isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lithi kulezisebenzi ezizinkulungwane ezintathu i-3,000 ezilahlekelwe ngumsebenzi ngomnyaka odluleyo. Ibandla le-MDCT lithi lizasebenza gadalala lo nyaka ekudingeni usekelo kuZulu ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe liningi labantu ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje silichiya ke ku-Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.